This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, zviita 12, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chakanyanya kukosha pamusangano uyu ndechekuti dambudziko reZimbabwe nematambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe ari kunyanya kuwedzera. Isu vana veZimbabwe tisiri kumbotsvagawo kuti tobatsirana sei kuti tibude munhamo yatiinayo.
Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anonzi azvipira mukupinda mumusangano weNational Convergence uri kuitwa svondo rinouya. Nhasi tichange tiri kwaChihota kumaShonaland East Province tichitaura nemumwe mugari weko nezvekurarama kwaari kuita. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anonzi azvipira kupinda musangano weNational Convergence uri kutarisira kuitwa svondo rinouya nemusi wechishanu. Mapato ezvematongerwo enyika aya achabatana nevemachechi nemasangano akazvimirira oga vachitungamirirwa naBishop Sebastian Bakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vari kuronga musangano uyu vaSidney Chisi vanoshandawo nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe.
Musangano uri kuitwa muswa 18 unounza pamwe chete mapolitical parties, civic organizations, church, labor, nebusiness. Unounzazve pamwe chete matraditional leaders nemahoo veterans munhandare imwe chete kuti vanhu vataure nezvinhu zviri kubatana neZimbabwe panguva ino. Chakanyanya kukosha pamusangano uyu ndechekuti dambudziko reZimbabwe nematambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe ari kunyanya kuwedzera. Isu vana veZimbabwe tisiri kumbotsvagawo kuti tobatsirana sei kuti tibude munhamo yatiinayo. Saka zvinhu zvese zviri kuitwa muzuva iri inyaya yekuungana pamwe chete totsvaga pundutso mudambudziko ratiinaro, tofamba tiri vana veZimbabwe, zvisinei kuti unobva kubato ripi, zvisinei kuti unoenda kuchechi ipi, zvisinei kuti unoitei mukati mekurarama. Saka ndokukosha kwokuti vana veZimbabwe zvakare vabatanidzwa nekutambura kwavo, zvakare vana veZimbabwe vaziva kuti ndozvinhu zvatinofanira kuita kuti tibatsirane munyaya yedambudziko ratinaro iri.
Asi munoona mapato ese achiuya here pamwe chete? Nekuti tiri kumboona kavamwe vakamboita zvekuti ngatitaure nezwi rimwe chete panyaya yesarudzo, vamwe vakaenda, vamwe vakarega, rikaita kunge basikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa.
Actually zvinhu zvakaitika panyaya yemaelectoral reforms zviya ndo yanga itori imwe yemastages ekubatanidza vana veZimbabwe for convergence yemusi 18. Vachazouyazve kana vanhu vazoungana musi 18, vana veZimbabwe vese vaungana, mapolitical parties iwayo. So far tinoziva kuti vakasaina E11, asi vhiki dzapera nezvi takuonawo vekumavambo, takuonawo vekupeople first, takuonawo vekuzapo, vaakutangawo kudhokawo kumameetings edu vachikurudzira kuti dokumendi iroro ringe richipresentwa ivo varipo.
Mumwe wevari kuronga musangano weNational Convergence vaSidney Chisi, vanovawo mukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, vari parunare muHarare. Mumwe mugari wekumaruva ekwaChihota kumaShonaland East Province anoti mabasa munharaunda yake ari kunetsa zvakanyanya, uye zuva roramba richipisa kusiri kunaya rave kukanganisawo mabasa avo ekurima. Mukuziya nyaya yedu, tabata mugari uyu vaNation Muchenje kuti tinzwe zviri kuitika.
Kuno kuzakoma kuti mabasa acho asito kubatika kuno.
Munosimboita mabasa ei?
Isi ngori marima zvedu.
Ko zvi zvakunetsa inyaya yemvura here?
Ya mvura ndo yakunetsa vari kurima kwacho kwakutonetsa kuti tirambe tichirima.
Makambodyara here?
Ya takadyara vanyanya bati chikutsva vanezuva.
Saka makutodyara rurura zvakare? Mbeu yacho iri kuwanika here nemafotereza?
Ya, ziri kuwanika.
Tiri kuona kuti gore rapera kunenge kwangu sina chikafu chakakwana. Munharaunda menyu makamira sei? Chikafu chirimo here?
Chikafu chiri kuchoma ndijani.
Chiri kubva kupi? Imi makarima zvinokwanira mhuri yenyu here?
Aiwa, isu yedu takarima zvinokwanira.
Ko vamwe vasina vari kubatsirwa nani nenyaya yechikafu?
Ya, hurumende iri kubatsira.
Saka kunze kwekurima zvii zvimwe zvamunoitawo munzvimbo yenyu?
Vamwe vanokanyawo zvidhina.
Ririko here basa rekukanya zvidhina riri kuwanika?
Ya, riri kuwanika zvizhinji.
Munenge muchikanyirana apa vanhuwo zvavo here kana kuti?
Ya, tenzikanyirawo vanhuwo zvavo vanenge vangoti tikanyirewo tatakanya zvedu.
Saka munenge muchiwana mari yakawanda zvakadii?
$35 per thousand.
Mumwe mugari wemunzvimbo yekwachiota vanation muchenje vachitaura vari parunare vari kwachiota kwakare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyama.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafaza my sister. Ndafaza munu wese ma shita. Doro tandira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini dino itwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rebecca Gamanya vanobva ivo kwazvimba kwachirau mudunhu reMashonaland West. Amai Gamanya vachange vachizeya nesu mararamiro avari kuita munharaunda yavo zuva nezuva semunhukadzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Gamanya.
Ndinonzi Rebecca Gamanya, ndiri kwazvimba kwachirau kwatafira.
Amai Gamanya, mungatitsananguriro kuti upenyu hwenyu hwakamira sei ikoko kwamuri kwazvimbo?
Upenyu hwangu hwakaoma zvekuti kurama kwaita murume wangu hashande, anorwara, ndine vana vatatu. Vana vangu hwani wacho hashanda kuchikoro, mumwe wacho ndiye anombodo zvekuvarira bhati hatione zvikwereti hobvo kuchikoro, kurama kwacho kunetsa.
Saka munorarama sei zuva nezuva ikoko kwazvimba?
Ndinorarama nekuti ndikangodedzewo kunzi pakudawa pari kudiwa washeni kumaticha ndenandonowachawo ndekuho kana 2 kg svika kuti 5 kg yehupfu. Kana pasina kange kuvhara kwaita soda tiomerwewo maticha zvavhara kudai zvinhu zvatotiomerawo.
Mataura imi kuti murume wenyu haasi kuenda kubasa mushure mekunge ari kurwara, makamboenda naye kuchipatara here kana kuti zvakamira sei?
Atione nguva anotonoari pachitomba mapirizi.
Muri kuwana rubatsiro here kubva kuhurumende? Tinoona kuti imi muri kugara munzvimbo iri pedo iyo nemutungamiri wenyika vanobva munharaunda iyo yeMashonaland West.
Inhau yekuti tinobva vedu kune mutungamiri wenyika vati ndiri kutotambudzika zvekuti dhu vagere zvakanaka dho vari kwaari ikoko, isusu tiri kutotambudzika zvakanyanyisa, hatina nana tirikutombowana.
Mvura iri kunaya here kudunhu renyu iri uyezve matanga here gadziriro yemwaka uno?
Ndakarimirwa minda yangu yese asi hakuna kana mvura. Mbeu takati tapiwa satapiwa mbeu tinodyarawo tatikura ndikuwana vanhu kunzigaisai ndovandaketa ndovandadeka tatakati tozodyara mvura yani andozodyarawo.
Zvii zvamungade kuona zvichiitika mune ramangwana imi semadzimai emunharaunda yamunogara iyi kwazvimba kuti muwanikewo muchibatsirikana? Shiwiro yenyu ndeyei?
Shiwiro yangu ndeyekuti ndaendawano chekuti ndiitewo kaprojekti kamwe ndichiitawo zvehuku zvekuita vamwe vane mari ndichiitawo ndichirarama ndichitengesawo ndichigonero kuti ndiyambukira vana vangu vaone chikafu nezvekupfeka nyanyi zvekupfeka zvirikundiomera nechikafu chekudya ichi. Kuchikoro chako chako ndine chikwereti chonga hamene 3 years ndandakabvisa mheno.
Vana vangani vari kuenda kuchikoro pari zvino?
Ndane 1 ari grade 4. Mumwe wacho achatoenda akatomira kuhanganyora gore rino raachatoendi nekuti akashaya mari. Fomu 3 ndiyo yakagumira.
Mungati imi mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei pamwedzi kuti muwanikwe muchirarama zvisina kumanikidzika?
Zvamati imi maticha pari zvino aenda pazororo muchange muchiita mabasa api kuti muraramise mhuri?
Pari zvino maticha zvakaenda kuholidhe ndakuita zvekutopindika mango kuti pamwe zvikaibva ndotengesa zvino dzindikuwanga yongu dzawanda futi.
Muri panyaya iyoyo tinoona ee vazhinji vari kuti ivo kunyange pane zvinhu zvekutengesa vanhu munharaunda dzakawanda vari kutarisana ivo nedambudziko rekushaya mari yekutenga. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Mari iri kunetsa but vane zvinhu zvavo zvokutengesa zvinenge zviri kutoita zviri nani. Vari kutengesa vari kutowana. Vamwe vake vatatsovavo mudzimba zviri kutengwa. Vasinawo mari vagerewo zvakadaro. Magadheni hamuna chinhu, mvura hakuna.
Munoona remangwana rakamira sei tichitarisa kuti taakusvika kupera kwegore uyezve tichange takatarisana nekisimusi? Imi munoiona kisimusi yegore rino yakamira sei?
Remangwana harina kundijekera nekuti kana ndakadaisoo ndichifunga kuti maticha aenda ndichabatana nei. Gadheni rakaoma ndoraindiraramisa. Ndainga ndiri gadheni rangu yandingati muro wakanaka waitengwa zvechokwadi, asi pari zvino zvinhu zvakatondiomera zvekutoti handichori panguva yakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rabeka Gamanya vekwazvimba kwaChirau kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Zvicharangu ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor. Makateerera kustudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica mudunhu reTexas. Vakagadzira mushina unobatsira mukuona kuti vana kana vatyairi vedzimotokari zvikuru vechidiki vanenge vachifamba sei mumugwagwa. Muri kuredu takabata vaGasi Chihava. Tinogamuchira nemufaro paStudio 7 vaChihava.
Thank you very much.
VaChihava, tinonzwa mataura nezvemuchina wamakabuda nawo wamunoti unobatsira zvikuru kuvatyairi vechidiki vanenge vachatanga kutyairawa. Titsanangurirei pamusoro pemuchina wenyu?
Zvinoitika ndezvekuti makarakteristics ose anokonzera maaccident nengari yetechnology yatava nayo ese anokwanisa kumezhewa. Saka nengari yetechnology iyoyo tine kadivhaisi kedu katinoplaga in padiagnostic port kotora data. So tine app inoshanda nekadivhaisi ikako, kacellular device kanotoshandisa cellular network. So totora data rinobva mumota for every trip inenge yaitiwa, pese panenge pafambiwa. Tinotora data riya topa score, tinoratidza distance, tinoratidza speed, tinoratidza maximum speed yetrip iyoyo. Kumashure tine meti dzatinoita. Kumeti idzodzo dzinotibatsira kuti tibude nescoring system inoshandisiwa kuti munhu azive kuti adrive zvakadini.
Mushina wenyu uyu makaugadzirira kuti unge uchishanda muAmerica chete here kana kuti unokwanisa kushandiswa kumusha kuZimbabwe?
Unokwanisa kushandiswa kuZimbabwe. Chatinenge tichingoda kuita contract nenetwork yekuZimbabwe, manetwork providers yekuZimbabwe, because chinhu chimuchina chacho chinotova nesim card sefoni. So tinotoinseta sim card. So technology yedu inokwanisa kushanda kuZimbabwe.
Mungatudza kuti chii chakaita kuti mubude nemushina wakadai?
Ndine background mutelecommunications. Ndo chikonzero chekutanga, chikonzero chechipiri ndakadzokera kuchikoro ndikanoita actuarial science. So ndakadzidza zvinhu zvekuanalyza nekushandisa mathematics nekuita math. Chechitatu ndechekuti upenyu hwangu hwese hunongova netsaona. Kwekutanga chaiko ndichiri kuBulawayo ndakarasikirwa neshamwari yangu wandaidzidza naye. akatsikwa nemota. Ndini ndane 22 years ndikarasikirwa ne best friend yangu akashaika mu accident. Tauya kuno ku America tine vanhu vakawanda maZimbabweans vashaika ningari ma vehicle accident. Kunyange even mai wangu akadai so ane problem yemusana ningari ye accident. Pane munhu akamurova kumasure vachidrive. So izvozvo ndo zvakandipa push, zvinondipa simba, zvinondipa moto wekuti ndine shungu dzekuti nekuti maaccident even muno muAmerica vachashandisa wedhiro kuti accident, vakushandisa wedhiro kuti crash. Ningari kuti accident zvinenge zvine excuse. So macrashes anokwanisa, tinokwanisa kuwadzivirira, tine simba rekuti tidzivirire, tine simba rekuti tidrive zvakanaka. So iyi ituruzi yakanaka yekuti muringashandisa kuti vadzivirire tsaona.
Asi mushina wenyu uyu wati wakushandiswa here, uye kana uri kushandiswa wakatambirwa sei, kana kuti uri kutambirwa sei nevari kuushandisa?
Mushina wakutoshanda, mukaenda pawebsite pedu unokwanisa kutoutenga. Zvandataura iye zvino kune dzimwe nyika tikwanisi kuzviita nengari yekuti mushina wedu unoshandisa technology yeselula. Saka tichitofanira kuva neselula provider anenge achifarirawo technology yedu kuti tiite contract navo, tibatsirane, vatibatsire kuti vatikolektire data iroro. So iye zvino unoshanda mushina iwoyo, tiri kutoushandisa.
Vateereri vangada kuziva kuti vangawana sei muchina uyu, vapei kwavanokwanisa kuutenga?
Mushina uyu unotengwa pawebsite redu rinonzi mysamaritan.net. Ndicharipita zvakare, inonzi samaritan.net. Mukaenda ku.com inobva yarasika. Samaritan.net unokwanisa kuutenga mushina iwoyo. Kana muri muno muAmerica tinotoushipa within 3 days.
Uchiitengwa nemari?
Competition yedu vari kutengesa at $300. Isusu tiri kutengesa at $250.
Aiwa, maita basa vachihava. Oneka izvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri vedu vese, muve neholiday yakanaka, mudrive zvakanaka, musawigwa netsaona. Tinotenda.
Manga makateerera kuna vaGas Chihava vanoshanda nekambani yeSamaritan vari muno muAmerica mudunhu reTexas. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Nhau dzedu dzemitambo mumakwikwi emafinals eEasy Call Cup mangwana, Islanders iri kutamba neChicken Inn kuBurbafield Stadium kuBulawayo. Mumasemifinals emakwikwi aya, Chicken Inn yakakunda ZPC Kariba 4-3 mumapenalties, uko Highlanders ichikunda Dynamos 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapato anopikisa machechi nemasangano akazvimirira oga anoti agadzirira kuita musangano wekuunza misoro pamwe chete kuti vazeye matambudziko akatarisana nenyika. Mumwe mugari wekwachiota anoti kusanaye kwemvura kwave kuomesera vagari vemunharaunda yake zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kuna avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.